Misoro ena uza nasi chishanu nzira 5/2018 ini ndini Ivanze Zininga. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vaenda kunoona mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kuti vari kunzwa sei sezvo vachiri murwere. Hurumende inoti iri kutsvaga sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission zvichitevera kusiya basa kwakaitwa naamai Rita Makarau gore rakapera. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haina kubvira yakambonzwawo sangano iri pfungwa dzaro paurongwa hwayo hwekuda kutengesa makambani ehurumende kana kuti parastatals, richiti hurumende inogona kushandisa mukana uyu kuita uori pakutengeswa kwemakambani aya. Sangano reHeal Zimbabwe rinoti vanhu vakasungwa mushure mekuratidzira kubulawayo svondo rakapera kumutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana mhosva yavakapara uye mauto haafanirwe kuonekwa achisunga vanhu nekuti haana mvumo yekuita izvi. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva danho ratorwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekunoona kuti mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari kunzwa sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1386-0-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona.